Sangano reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari yakapetwa kaviri kubva pamari yaidiwa muna chivabvu yemiriyoni imwe chete yemadhora emunyika kuenda pamamiriyoni maviri emadhora emunyika muna chikumi. Izvi zvinouya mushure mekukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu kunonzi kwakaitika muna chivabvu. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mihoro yevashandi vakawanda iri kunzi haina chaichatenga, ukuwo hurumende iri kukurudzira vemabhizimusi kuti vaderedze mitengo yezvinhu ichiti dhora remunyika ragadzikana kana zvichienzaniswa nedhora rekuamerica. Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti zvinongoreva kuti vakawanda vari kurara nenzara sezvo vari vashoma vanokwanisa kuwana mari yave kudiwa nemhuri yevanhu vatanhatu iyi.
Maemployers ndivo vanotengesa neUS dollar, ndivo zvekare vanotengesa neRTGS isingabatiki, ndivo vane maprices kumashops akati kwirei. Tiri kuona kuti havasiri pahari kana kuti pakuti nyaya ingagadziriswa sei sezvo ivo vari kuita mari. Saka idambudziko riripo munyika, hatizivi kuti richapedzwa sei.
Mashoko avaMoyo anotsinirwa nemunyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Chamyarira, vanoti
ichocho ichokwadi nokuda kwekuti dhora redu ZW RTGS currency kana angave mabond notes zviri kuramba zvichishaiwa simba takatarisana nemitengo yezvinhu iri kuwanikwa muzvitoro, nekuti vanhu vedu vanenge vakatara mitengo iyi neUSD kana kuti parallel market equivalent of USD. Zveofficial USD bank rates izvo kungotaura bhati, hapana anozviteerera.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Happiness Zengeni vanotiwo mumwedzi wachikumi ndimo makanyanya kukwira kwemitengo yezvinhu mushure mekudonha kwedhora remunyika.
Asi tinovimba kuti nezviri kuitwa nehurumende kuti vakasunga uwandu hwemari yenyika haisi kubuditswa zvekumhanya, tingangoti zviri kuitwa nehurumende zviri kushanda. Chatisingazozive kuti neramangwana kana vakazoda kubuditsa mari kana kuti kubhadhara masupplyers avo zvichazovei.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu kwakakanganisa munhu wese, asi vashandi ndo vakanyanya kukanganiswa nekuti mihoro yavo yakaramba iri payaive uku mitengo yezvinhu ichiita chamuramba mhuru. Saka zvingagadziriswa sei izvi? Dr. Chitambara vanoti
panotodiwa social contract kuti masocial partners anga achigara pasi owirirana kutora matanho anofanira kunge achitorwa kuunza kugadzikana munyika. Mareforms anenge achifanira kuzoitwa implemented under the social contract anenge achisanganisira mamonetary reforms, mafiscal reforms nemainstitutional reforms. Saka social contract inongobatsira kuti vanhu vanga vachiwirirana kuti tizoitwa sei kuti tigadzirise mamiriro akaita upfumi hwenyika.
Nhaurirano dzemihoro yevashandi vehurumende dzeNational Joint Negotiating Council dzinonzi dziri kuramba dzichitadza kusimuka, ukuwo nhaurirano dzetripartite negotiating forum dzinonzi dziri kutadzawo kusimuka, izvo zvinonzi zvave kuita kuti masangano evashandi afunge kubuda zvavo munhaurirano idzi.